Kanini njalo kusasa ekuseni.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the escalating issues of gender-based violence and child abuse in the country. These issues are highlighted in a recent report by the Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, or ZINVAC. A research study conducted by ZINVAC in Matabeleland South says more men than women have reported abuse. That includes sexual violence being perpetrated by their spouses. According to the study, emotional abuse accounted for most incidences under spousal violence, followed by economic abuse, physical abuse, and lastly, sexual abuse. Physical abuse was the highest form of gender-based violence within households in the province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa pamusoro peongororo yakaitwa nesangano reZINVAC inoratidza kuti varume vakawanda vanoti vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai mudunhu reMatabeleland South. Varume vanoda kusvika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 6.9% zvichienzaniswa nemadzimai anodarika zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4.1%. Vakati vari kushungurudzwa mudzimba. ZINVAC inoti vanhu vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde, kutukwa uye nekurohwa. The Zimbabwe government says it has joined hands with different United Nations agencies and gender rights non-profit organizations in the country in fighting gender-based violence. The group has its first anniversary last week with permanent secretary in the Women's Ministry, Moses Mike, saying government was committed to ending gender-based violence in the country.
Tinoda kuti tipemberere zvikuru nematanho mazhinji akaitwa nenyika yeZimbabwe. Takakwanisa kunge tichigara pasi nevanambotaura UN, European Union nemapato akawanda anoita zvebudiriro muno munyika kuti tiise musoro yedu pamwe chete kuti zvinotodini nyaya iyi zvayatinetsa, nyaya yekushungurudzana mudzimba. Tikabuda zvakanyanya nema programa akawanda atakaita. Takaitawo maprogramu anofanana nekupa madzimai yatingati empowerment. Takaita maprojects akati wandei kumativi ese enyika yedu yemuZimbabwe maprovinces.
That there was Women's Ministry Permanent Secretary Moses Mike speaking at their anniversary last week. Some child rights groups are calling on the government to implement some of the laws that it has put in place to protect underage women from early child marriages and sexual and domestic and violence abuse. A child rights activist in Cholocho, Simeli Inkosi Mhlanga, decided to start her own organization called Orphans Friend and Community Development Trust to offer training programs to some youth who faced abuse in her community. She shares her story with Studio 7's Ezra Sibanda.
Abantu vanalava ungakhangela most of them babebuya lapha. Like mina ngayenza i-counseling nge-certificate sangkhona. So esijayele ukukwenza ukuthi mabebuya lapha, we try to, it's not like ukuthi we teach them skills and all that. Kulama services amaningi lesibanika wona, and one of them is i-counseling. So we sit down with the one donor lover and we start up and see that we are doing the business. 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 Since grade 6, we are doing the business. 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 So, mina vele sikhathi nesinengumuntu engavelethi umntwana ole 9 years kuthiwe ube khombile. I don't understand ukuthi umntwana ole 9 years ikhomba njani. Because abantwana laba nxa nihlezi labo mina ngixoxa labo la baza kutshela ukuthi mina bajayele ukungibiza bethi mama. Bathi mama mina nga-abhuzwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani bakukhalela ezinyembezi ezinzima khona la ungababiza uhlaye labo phansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kabe ngama-close relatives kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and usuthole ukuthi zanyatheba kuma-families zanyatheba umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugogombo wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile nguzibani uyasingenela ebusuku. But you also told me that you are not a person who is 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 a
That there was Miss Mhlanga speaking to VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda. We also spoke to some of the young women who are benefiting from the organization. Let's hear what they had to say.
We offer friends, young people, and we have a lot of people who Yang Tata as on Salapa, as on Funisa Bambus, what him from as I pick horse. It cost lay a villa ekim, Nyangi villain the vision lie. Young Funisa e hairdressing and beauty therapy. Lavis City was on Nakisa, who gave a pea hairdressing and beauty therapy. My Kurig and I am Sangavanga so as I appear for 3 months. Ngayenza iperiod for 3 months, ngabhala ama-exam, ngaphumelela ngapasa, ngahamba ku-attachment. Now ngiku-attachment, ngenza i-attachment, ngiqeda ngoJanuwari. Qeda ngoJanuwari.
So wawusuhlezi ekhaya?
Ngase ngihlezi ekhaya.
Ungasenzi lutho?
Ngasule
iminyaka emingaki?
Harisenge 18 years.
So siyakubonga lokhu ukuthi sokutshintshela impilo, siyamele ukuthi uthole umsebenzi wakho osebenza. Ubuhlala lobani nale khaya?
Ngihlala lo baba lo mama.
Basekhaya?
Basekhaya.
So kodwa lapha babonga ukuthi lapho kubuya kwakho kutshintshela into eziningi.
Babonga kakhulu.
So ufuna uba yini? Uzasebenza khona apho mbona uphumela ezweni?
Ngifuna ukuphuma elizweni ngevula eyami lami isaluni.
Nathi.
Ngiyofuna ukuya South Africa.
Okay. Lapho bonana kweba nzima ukuthi uyivule.
Akuyange ngekho nzima, but kuyabe ku-right lapho, but bengifuna ukuthi ngaphumelela kuhle ngiye e-South Africa ngiyovula eyami sawo, isaluni.
Ulaba nawo?
Ngilaba.
Benzani, bafunda?
Bafunda, oyi-1 u-form 2 eNtombane High School, abanye basekhaya, oyi-1 u-grade 1.
Okay.
Ufunda ekhaya, omunye last one akangena esikoleni.
That there was Grace Masposa speaking to Studio 7's Ezra Sibanda. We also spoke to another young lady, it's called Sipile Moyo, who shares with us her life experience.
Ukhulu wathola ngegrade 7. Then ngase ngifundiswa lidona ngokubhala u-form 4 wami amagama.
Wenze njani esifunda njani?
Ngaphuma le-3.
Okay. So ugogo ngani?
Ugogo akhona ekhaya.
Kodwa uzozenzakala nje uphume le-3?
Ngathi sengiphume le-3 ngase ngiqeda ukubhala ngisiye January, so he offers me as if you are a village in 2 7 tats about Father Ocean in the Lord. And that is a course they were telling Kitari.
Okay, you're from the service.
I'm fixing a physical learning in the Lord. I was using the sound in Tolomon Thomas and Mokon and Rania.
But you graduated. Sas. I'm sure. So, umsebenzi go hamba kwa attachment obona kunjani?
Eh.
Kwa attachment. Ublawane.
Eh,
town. So, your friends and offices they yakhambisa. Offices and friends yakhambisa kwa attachment.
Eh,
yadinga.
Eh, yathi yasidinga.
Suka ekhaya kona.
Eh.
Bale ndawo uhlawa kwa Durban.
Eh, town ebalani la indawo ehlala khona.
That there was Nkosi Phile Moyo speaking to Ezra Sibanda. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S.-Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. For perspective, we are now joined by our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project. And we're also waiting to connect with Mr. Ziponge Zipo Ndebele, who is waiting to come in from Padare, so we can also hear the men's perspective. But for now, let's move over to Musasa Project. Hello, how are you?
I'm fine. How are you?
Good, thank you. You've been listening to part of the program that we've been having before you came on board. We were hearing about this ZIMVAC report that says that some men in Matabele South are saying that they are being abused by women over there. Have you heard such reports coming from that region?
Yes, indeed. Gender-based, no one is immune to gender-based violence. Gender-based violence affects everybody. And gender-based violence has no face. So, yes, men can indeed be abused by their partners or their wives. And sometimes because of the cultural constraints, they are not able to talk about it. Our socialization is such that the men is supposed to be strong. The men must not cry. This socialization starts at a very, very young age. So you find that because our culture says kufakwe murume kubudaura, the boy child has been socialized to not cry out when in pain. So when men are also abused, those patriarchal system, the hegemonic masculinities, the way they were socialized to be strong when they are not strong, is the way that they will react to the gender-based violence. So vanotaza kutaura kuti, hey, I'm being abused, because they are not socialized to express their pain, to talk about what they are going through, to report to the police, to say, you know, I'm in a tight spot, I'm being beaten, I'm being abused, I'm being psychologically abused. They can't say that because of the way culture has socialized the boy child into a false manhood, if I can say that.
Tombopinda mururimi rwamai kuti zvii zvingaitwe kuti tisaone dambudziko iri richiitika. Takambonanga nawo muzvara nhasi kuvanhurume nekuti panotaurwa kunzi gender-based violence vazhinji vanofunga kuti inongonangana kumadzimai. Mungati chii sesangano remusasa project?
panodiwa kuti tibudirane pachena atinotisi tine muchirungu transformational dialogues. Ngatitaurei secommunity society, toudzana chokwadi chekuti munhu wese anogona kumirishongwa, munhu wese anowadziwa angava murume angava mukadzi. Ende zvakakosha kuti metisasekana nekuti izvi zvinotanga kamwana kachiri kaduku duku chaiko, akabva kunotamba kakati ndarohwa nanhingi zvinonzi haugoni kudzosera here urume. Kana mwana akachema zvinodzosachema semunhukadzi shinga semurume. Mwana akada kutaura kuti ndiri kuda chakatonzi izvozvo ndezvevakadzi hazvisi zvechirume. Saka tiri kushingisa mwanakomana, asi munyika yatava kugara takuona kuti mwanakomana ari kukanganisika zvikuru nenyaya yemameseji iwawa, nenyaya yenyaya idzodzi dzatinomuudza achiri mudiki kuti shinga shinga. Aiwa, munhu kana achinge agwadziswa, munhu kana achinge awigwa nedambudziko, anofanira kusashingiswa, anofanira kushingiswa koga kuti atsvage rubatsiro mudambudziko rake. Saka sevarume ngatiregei kusekana isusu pakutanga, uye sevakadzi, nemhaka yekuti takakurawo musociety imwe cheteyo, ndeyekuti tikaonawo murume achichema tinogona kutomusekawo kuti ari kuti ari kurohwa nemudzimai, totorova chikwe akatyiswa akaita so. Asi tiri kuti ngatichikatanura tsika dzatakakura tichiziva tichijairira, nemhaka yekuti tava kuona kuti vanakomana vedu vari kuzviuraya, takuona kuti vanakomana vedu havana kujairira pain, vanakomana vedu vakatrisiwa kuti you only okay. a woman, vanakomana vedu. Saka pavanorambwa paya tinoona pfuti dzava kubuda, nemhaka yekuti havana kujaira kurwadziswa ende vakaudzwa kuti shinga semurume. Yese tiri kuti iyoyo message is abuse on its own. Saka murume wese anofanira kuwana rubatsiro nekuti ikodzero dzake pabumbiro remutemo kuwana rubatsiro agenesi mirishonga.
Aiwa, tinotenda. Regai timboenda kuna kola vatiinavo vapinda pachirongwa. Hello kola, makadii?
Makadii zvenyu.
Aiwa, tiri wadi kola, muri kunzwa iri mudariro iyi. Mungade kutaura kwamuri here nezita renyu, mobva mavhunza enyu kana kutaurawo maonero enyu?
Aiwa, ini ndinonzi Vamaketo, ndiri kuSouth Africa. Panonetsa panhu panyaya yekutaurwa iri mudariro kuti isusu varume tikwanise kuripota.
Chii chinonetsa?
Zvinhu zvinotoitika ende zvinozonetsa manje kuti ndizohwikwa kuti inini ndakanoripota ndakarohwa nemukadzi. Zvimeki sense izvozvo.
Saka imi munofunga kuti panofanira kuitwa sei apa?
Nyaya dzakadaro handizivi zvangu kuti but at the end manje sometimes vamusa ripota asati kutonyarara, inyaya yekuti maybe tichitya kudzorera kuti nogona kukanganisa munhu akagona kukuvara, nogona kupesa tave neBP just kutongoregawo ta kutongona kuti hatikwanisi kuti tidzorere. Vanhu vangozopesera vakuona sekuti maybe kuda taro takundikana, but mostly of them vamunhu vanga itodhivira toti ngozi pachishona.
Kana muine muvhunzo munogona kuvhunza, tine vemusasa project vari pano vabva vangotipindura. Bvunza izvenyu. Mukoma, ndofunga line ravo rabva rakata, but we're hearing there from our caller in South Africa. He's saying yes, it's true, most men really do not report. They may be faced with a situation but they are afraid of how society will judge them. So let me go back to Retina Mafume Musara and just say, so what would you advise men to do? Because, you know, we're hearing a caller coming in to say, yes, it's correct, most men just literally stay away from talking about issues that will put them in a space where, you know, people might ridicule them.
Yes, indeed. Like I said before, people laugh at men for coming out, for talking about these things. And it is because of the way that we are socialized to believe that a man should not feel pain, a man should not talk about their weaknesses, a man should only be seen as a, from a point of strength. And this is what we call hegemonic masculinity, what patriarchy has taught the men. But what we are saying now is, it's to to everyone's disadvantage for men not to come out. Because when we are looking about, when we are looking at a survivor, we are saying it's a game of power. So there is much abuse, and mind you, when we are talking about abuse of men, we are actually talking also about men-to-men abuse. So there's much of men-to-men abuse. There's also women-to-men abuse. And the reason why another man won't talk about it is because of the power. So he feels he's powerless. He feels he has been disenfranchised as a man. He feels he's not a man enough. But we are saying as a society, let's change the narrative. Let's see a survivor as a survivor, regardless of gender. Abuse has no face. So everybody, a boy can be abused, a man can be abused. And what we are concerned about is the survivor. And using a survivor-centered approach, we are saying our institutions need to shift. The family institution itself needs to accommodate the boy child as a person with feelings, as a person with emotions, and start to recognize that the boy child can also cry. The legal institution, starting from the victim-friendly unit, also needs to recognize that a man can also be abused and not laugh at the man when he comes to the police station. So we need to revamp all our systems, the counseling unit, to say, let's normalize men to go for counseling. Men, especially Zimbabwean men, should appreciate that going for counseling is actually a strength in itself. So it's not about only reporting to the police and making sure someone is dead, but no, it's a whole process of looking at the survivor and saying, what is the need here? Psychosocial support, legal support, medical support. So we have a whole range of support that we give to the survivor. And once a survivor comes through, we need to respect the needs of the survivor so that we have men coming out and men getting the necessary support that they need.
Mm-hmm. Tombo dzokera kumwana musikana. Imise sangano re Musasa Project, munobatsira sei madzimai? Zvii zvamunenge muri kuita vanenge vawanikwa vachishu?
Yes, semusasa tinobatsira madzimai zvakanyanya. Tinopa rubatsiro rwakasiyana siyana. Chikuru chatinopa muZimbabwe chatinonyanyozikanwa nacho inyaya yekuti tine dzimba dzeuti zero. Tino 15 around the country. Kuti mukadzi agarohwa pangava pakati peusiku, pangava nguvai kana upenyu hwake hwatova mudenja, hwava mudambudziko, tine dzimba dzeutiziro hwekuti akauya anokwanisa kuwana shelta. Zvakare kana apinda mushota imomo, tinopa yatinoti counseling, kureva kuti tinotaura nemudzimai tichimupawo psychosocial support. Tinodzidzisawo mibato yemavoko kuti vakadzi vakwanise kubuda mukati mekuva neurombo, so that vanokwanisa kuzvimiririra mumabato emavoko. Tinobatsira zvakare nekuti vawane rubatsiro rwelegal support, vave neruzivo kuti nyika yedu inova pamitemo, inovadzivirira sei kuti vasaramba vari mudambudziko iri. Saka tinobetsera zvakanyanyisa, dzingava nyaya dzemaprotection orders, dzingava nyaya dzemaintenance, dzingava nyaya dzekumakoti nekuva prepare even for the court process. Tinobatsira zvakare panyaya yekushambadza yatinoti isusu raising awareness, kuti madzimai nenharaunda tizive zvakashatira mhirishonga, tichishanda zvikuru sei nemadhisabhuku edu, tichishanda nemadzimambo edu, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana kuti munhukadzi akwanise kuwana rubatsiro rwakamufanira panguva yakamufanira. Tinobatsira zvakare.
Regai ndimbokubatai muromo ipapo. Patimbotora kola aripo angange aine mubvunzo. Halo kola, makadii mukoma Shepherd? Aiwa, tiri wadi wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri Cape Town.
Ehe, aiwa, taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandaro.
Ndiri kutaura nemi, muri kupi? Ndiri kutaura nemi, muri kupi? tingafani tonge tichini like tiri vanhu vekuti hatina kuchenera saka chirongwa chechi tachifarira kuti dzimweni dzenguva vakadzi vachanzwawo kuti pane pavanoti shungurudza tisingakwanisi kutaura tichingomira munoziva zvine zvokuti famba uri baba but kuti ukachema manje muri yese vana vanobva vachema but unenge uchingofira mwoyo kuti handina kwokusvitaura handina zvandingaita because ndiri baba it's like inini ndine problem yekuti ndine vana two vakomana vane vana mai vakasiyana ende vakadzi vachevava vese vari kutwo dambudziko randinaro nderekuti ivo pachavo vane communication but inini all along ndandisingazviziva kuti vane communication because ndakazozviziva mai manje uyo akatanga kutaura problem yake just after a week uyo anobva atanga futi kutaura same problem irenge ine uyo saka ndakazoziva kuti ovo vanhu havandinzwisisiwo kana ndikatini handina mari nawo vanenge vachitongondipa same maproblems yekuti ndinosvikira panguva yekuti nombosvikira hanzvini nani hangundisi hangu pasi because ndakutoshadza kunzwisa kuti ndiida because vanopane pandinoya kuona kuti apa ndakwabhiwa hakusisiri kuti vaakuda mari dzeschool fees hakusiri kuti vaakuda mari dzekuchengeta vana kwaakundi abhiza chaiko
batai makadaro mukoma timbonzwa kuna Sisiro Tina Musara Sisiro Tina muri kunzwa zvekutaurwa nakola angabatsirika sei
kola chakakosha ndechekuti vaende vanotsvaga vatinotisisi vana mazvikokota vepfungwa vakwanise kutaura navo vogara pasi vomepa way forward panyaya yekuchengeta vana vavo kuti vochengeta sei vogara zvakare nezvikuita sekunzwa kuti pane madzimai ari mukati menyaya iyi zvakakosha semhuri yezimbabwe kuti tiende kumacounselors vanonotibetsera kuvhura dzimwe pfungwa dzatinenge tisina nemhaka yekuti chakakosha ndechekuti tive psychologically tinge takagara zvakanaka saka zvakakosha kuti ngavanotsvaga even legal advice inogona kuvabetsera zvinganetsa kuti ndipe a straight answer because tiri pamhepo zvinoda zvanyatsopatsanurwa tine nguva yakawanda asi chandinokurudzira ndechekuti vakaenda kunana mazvikokota vemutemo vakaenda futi kunana mazvikokota vepfungwa vanobatsirika zvakanaka
aiwa thank you so much please stay on the line mukoma Shepherd Manzwa here zvataurwa ehe saka imimi zvamunozoita munogona kuzopinda kuinbox moisa nhamba dzenyu kuti tione kuti tokupai mainstructions ekuti moita sei asi taurai henyu mukoma Shepherd
orit ndikunzwa tete orit ndazvinzwa tezvanatau handopa paine nyaya yangu yekuti pane pamwe pekuti tiri vanhuwo venyama dzimwe nguva zvinhu zvinogona kurema mabasa atinoshanda senge musouth africa munomo munoziva chimino chiripo hapasi pese patinokwanisa kuwana mari inokwanira saka ino ndikati mwedzi unouyu ndokwanisa kumbopawo uyu munina mwedzi unouya ndombopawo mukoma but still nyaya dzacho the moment yaunotobhadhara school fees nepaunotumira mari yechikafu dzinobva dzatoita wese nyaya dzacho kudarika zvavatoita izvozvo saka unozopedzisira wakutofunga kuti pamwe zviri nani kuti ndirangwe vana vacho ndita havazi vangu but mwoyo wekubereka futi nekuziva kuti vana ndevangu ende uchinyatsoona kuti vana ndevangu unotozongoona kutoti handodii but unenge uchingofira mumwoyo because hauna wokuti uzviudze because waunoda kuudza wese anongatiouza kuti tamwe anofanira kuchengeta vana vako
aiwa mukoma Shepherd aiwa tazvinzwa saka sekutaura kwandaita munogona kutumira ndi nhamba dzedu dzepawhatsapp munadzo dziya dzadzatogaroisa paplatform tumirai meseji ipapo tozotaura kuseri regai tidzokere now let's go back to our guest Rotina Mafume Musara to just give us the last word as we clock down
tinokurudzira mhuri yezimbabwe kuti ngatitsvage iwe kutaura naye
thank you so much unfortunately time is not on our side you know the program goes so fast but we would like to thank our guest Rotina Mafume Musara of our Musasa project and all those that were able to call in and all those that were live streaming with us I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night